reflecting the views of the United States government.
Mangwanana kana kana tereri tinosangana zvakare mangwanana nhasi uri musi wechipiri 23 kukadzi 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vachibayiwa nyika yose. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurumuro dzemihoro dziitwe. Dare reSupreme Court muAmerica rinoti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kuburitsa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhumba yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Vakabayiwa nhomba nezuro vashandi vemuzvipatara, vatori venhau pamwe nevashandi vebazi rezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro wakare kuti kusvika nenguva dza4 masikati vashandi vari mberi mukurwisana nedenda iri vanosvika chiuru nemazana matatu ane gumi nevana kana kuti 1314 vakanga vabayiwa nhomba iyi nyika yose. Nyanzvi mune zveutano uye vakambove gurukota rezveutano varivo zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti pachine vanhu vakawanda vasati vave kuvimba nenhomba iyi, izvo zviri kuita kuti vari kuzvipira kubayiwa vaite vashoma. Vanoti panofanirwa kuve nedzidziso yakasimba pamusoro penhomba iyi kuitira kuti itambirike nyore.
Zvinhu zvakanaka kuti vanhu vabayiwe nhomba, nyangwe tisati takuziva kuti nhomba iyi inoshanda zvakadini, inoprotekta zvakadini, ine maside effects zvakadini, asi pane panofanira kutangirwa. Nhomba ngaibayiwe vane unyanzvi hwesainzi vachititarisira vachimezha kuti iri kushanda here, haisi kukanganisa vanhu here. Uyezve tinoda kuti izvo hurumende ingobuda pachena pane zvinhu zvese zvairi kuita. Hatina daka hedu nenyaya yekuti nhomba yatanga kuitwa rollout, ngaiitwe rollout. Mahealth workers ngavabayiwe nevamwe mafrontline workers ngavabayiwe, asi tinoda kuziva kuti iri kushanda zvakadini, ndo chinhu chikuru. Uyezve idzo dzimwe nhomba dzatatarita oda muZimbabwe dzishandewo, tione Johnson and Johnson ndo iri pedyo pfungwa dzangu zvino, nedzimwewo nhomba titsvage dzibesi panhomba dzese. Asi tokunzira transparency kuti vari kutsvaga sei nhomba idzodzo. Zvinofanira kuti tine technical advisory committee yedu muZimbabwe yenhomba. Ndinovimba hurumende ichavateerera pane zvavanoudzirwa nokuti ndivo nyanzvi yenyaya dzezvenhomba.
Tanzwa kuti pazuva rekutanga mumatunhu akawanda vanhu vanga vachizvipira kubayiwa nhomba vanenge vanga vari vashoma. Munozoona here mune ramangwana vanhu vachinyevenuka kunge vachizotora nhomba iyi?
Kuti vanhu vanyevenuka kunge vane ruzivo rwakakwana neinformation yakakwana. Ndaonawo paterevhizhini gweru kuMidlands, ndanzwa kuchizi vaneseka kuwana vanhu vanotanga kubayiwa nhomba, ndikati ndizozoka. Sazopawo mai vati ndakarwara COVID saka ndangozvipipa ndizobayiwa ndisimbewo kuti zvakarurama. Ngavape vanhu information yakakwana tizive kunaka kwenhomba iyi nechavakaisarudzira. Ndokuti vanhu vanhomba vari kuida, asi vari kuda information nenyaya yesafety yayo nekushanda kwayo chete.
Tiri kuonawo kuti chirongwa chekutanga yavari kuti phase 1 chinopera mumazuva gumi. Munenge muchiona here kunge ingava nguva yakakwana yekuti vanhu vange vazobayiwawo toti vanhu vazozvipira?
N nomba zacho ishoma 200,000 ishoma pama province 10 tikada kudivida zvakainzana zvinoreva kuti 20,000 doses pa province vakabaya chaizvo kana vane maoutreach team akakwana nemanesi akakwana nemadhokota akakwana ari kubaya nomba 20,000 pa province dzinopera ne 1 week hapana nezviripo saka 10 days ndiona iri nguva yakakwana kana vanhu vakapfuma kutirimuka vachiuya kuzobayiwa
panyaya yedzidziso iri kupiwa pamusoro penhomba iyi muri kugutsikanawo here nazvo
dzidziso ishoma hapana madetails arumba vanhu vanoda kuzovati kwayakamboshanda yakashanda zvakadini uyezve yakasarudzirwei muno ichashanda zvakadini pane matesti akamboita remunhu hatisati tambonzwa nezvematrials akaita nemaresults akawanikwa saka ndozvinoda kuzivikanwa nevanhu izvozvo vanhu vanongori nesuspicion unongoziva kutizvo tiri kubaya nhomba isati yange yaitwa chidhindo neworld health organization cheemergency use authorization ipapo ndopane mibvunzo yevanhu kuti isu totanga kuita isu maguinea pig here hurumende inofanira kupindura ipapo
vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakambogurukota zveutano Dr. Henry Madzorera vanove zvakare munyori wezveutano muMDC Alliance vari parunare kukwekwe nestudio 7 zvichakadaro bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete ndiye chete akafa necovid-19 nezuro uye vamwe makumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 66 vakawanikwa vaine chirwere ichi izvi zvakasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana masere ane makumi matanhatu nevaviri kana kuti 35,862 vanhu vachiri kurwara zviuru zviviri zvine mazana maviri nevashanu kana kuti 2,205 varairidzi reZimbabwe Teachers Association ZIMTA vari zvakare mutungamiri wechikwata chevamiriri vevashandi vehurumende cheApex Council vaRichard Gundani vaudza Studio 7 kuti hurumende yanga isati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe izvi zvinotevera mashoko egurukota rezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vhiki rapera ekuti Public Service Commission ichazivisa nezvezuva renhaurirano idzi izvo zvinotevera kuita chamuramba mhuru kwemitengo yezvinhu kunyangwe mari dzemihoro dzisiri kuwedzerwa asi mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi reptuz Dr. Takawafira Joe vanoti Apex Council hainyatsomiriri zvido zvavo asi vagundani nevamwe vakuru veApex Council vanoti vanomirira zvido zvevashandi vose vehurumende mukuzeya nyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weptuz vajou
vamavhima ndo vakataura kuti hurumende neyavanoti Apex Council vachange vaita roadmap yokuona kuti masalaries avarayiridzi anoenda kuus dollars dzavaitambira mugore ra2018 October kuti dzisvike paus 520 to US 550. Asi 31 January akapfuura pasati pasina zvaitwa. Zvekare iko zvinova mavhima vari kuda kutaura kuti vasaseta date ndozvavanogara vachitaura. Chechipiri vamavhima vanoda kutaura neApex Council iyo yakazvitransforma into a confederation pasina mafederation.
Sei musiri kuwirirana nezviri kuitwa neApex Council?
Apex Council term of office yayo yakapfuura kare ende vamavhima ndo vanobatsira Apex Council kuti irambe ichiri confederation vachitaura navo asi vasina yatinoti legal right kana kuti local stand saka zvinotaurwa navamavhima zvaangofanira kuti vamavhima vataure vari vega.
Sei muchidaro Dr. Joe?
Nokuti vanhu vavanoda kutaura navo havana yatinoti mandate inobva kuvashandi vehurumende. It's unfortunate kuti vamavhima vanoita zvakadai.
Ko kana pasina chabuda panhaurirano idzi chii chinozoitika mune ramangwana?
Kana pakashayikwa zvagadziriswa ndo patichazoona kuti apo patenge tava kuda kuvhura zvikoro varayiridzi vanokwanisa kunge vachiramwa mabasa vachitaura kuti vari incapacitated. Chatinoziva ndicho chinguva zhinji vamavhima kana Public Service Commission pane pasina zvairi kuita. Painozonzwa manje kuti zvikoro zvauda kuvhura ndopainoda kuita sekuti yakuda kumhanya kuita zvechimbi chimbi, but tichingoona kuti firefighting methods.
Saka poitwa sei Dr. Joe, vamwe vachiti ngaiviwe, vamwe vachiti ngaisaviwe?
Zvatinoda kungorangaridza vamavhima ndeyekuti social dialogue inofanira kuitike. Kana kuri kuvarairidzi ngaiitike navatungamiriri vamateacher unions, nokuti avo vanoda kutaura navo havana kodzero, havana mandate yekuti vataure on behalf of varairidzi. Saka vamavhima ngavangoona kuti paita social dialogue inozopa kuti muene industrial harmony muzvikoro neproductivity, uyezve vataure navanhu chaivo chaivo vanotungamirira vashandi vehurumende, kwete kungotaura navanhu vasisina mandate kana kuti kodzero yokuti vataure maringe namasalaries anotambirwa namacivil servants.
Mutungamiri wesangano revarairidzi rePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare kumasvingo naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhazi anofamba pakati peHarare neGaborone vanoti vachachinja maitiro ebhizimisi ravo zvichitevera kuvharwa kwenyika nepamusana pechirwere cheCOVID-19. Vemabhazi ava vanoti vava kutakura zvinhu zvinobva kuBotswana zvichienda kuZimbabwe, izvo zviri kuvapa mari yakanaka zvikuru. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mumwe wevashandi vekuSeedbus Service vaFarai Chinyama vanoti vakatanga kuita bhizinesi iri mushure mekuona kuti kwanga kusisina vanhu vazhinji vachiri kukwira mabhazi vachinotsvaga chikafu nemimwewo midziyo kuBotswana.
No, the thing is, chakati kuti tikwanisi kunge tichitakurira vanhu ndechekuti pakave nelockdown, handitika lockdown yakaita kuti paka havasi kuda movement within the border kuti ino vanhu vanobva kunyika ino vachienda kune imwe nyika. So isusu takatsvaga kuti vanhu vangararame sei sezipo vanhu vasatenderwe kufamba, ozi kufamba kwevanhu vairaramisa mhuri dzavo kuZimbabwe.
Kunyange azvo waisimbobata mari inosvika zviuru makumi mashanu patripi imwe chete apo mabhazi achiri kufamba zuva nezuva, vachinyama vanoti havazi kuzokanda mapadza pasi nokuti chikuru kuchengetedza makastoma avo, izvo zviri kuitawo kuti vava necheuviri.
Ya, mubhizinesi takamaintaina maclients edu mubhizinesi, but problem yatakaita nekuti takaluza maclients akawandisa because vamwe vacho havabelieve in sending, vanobelieva kuti aine nezvinhu zvakachinopa mhuri yake.
Vachinyama vanoti vanoita matripi mana kana mashanu pamwedzi zvichienderana nekuti bhizinesi riri sei, uye vachiwana mari inosvika pakati pemakumi maviri nemakumi matatu ezviuru patripi imwe chete. Kana vasiya zvinhu kuZimbabwe, vachinyama vanoti bhazi ravo rinodzoka kuBotswana richikunguruka zvaro riine vanhu vasingasviki gumi, avo vanenge vakwanisa kubhadhara gwaro rinoratidza kuti havana COVID-19. Mumwe mutyairi wemabhazi ekwaZikali, vaNelson Musenzeri, vanoti urongwa hwekutakurwa kwezvinhu hwakabatsira zvikuru nekuti vakanga vatarisana nekurasikirwa nebasa. Chimwe chezvizvarwa zveZimbabwe zviri kufadzwa neurongwa hwekutakurwa kwezvinhu munguva ino yekuvharwa kwenyika ndemuzvare Gloria Munyoro, avo vanoti vemabhazi ava vavaitira zvakanaka mukuvatakurira chikafu nezvimwe zvinhu zvekupa hama dzavo dziri kuZimbabwe. Muzvare Poshia Muzondo, muvambi wesangano reOzimbozi Botswana, iro rine donzvo rekubatanidza zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara munyika iyi, vanoti urongwa uhwu hwabatsira zvikuru zvezvarwa zveZimbabwe zvisina mvumo yekugara munyika iyi.
Vazhinji mapepa hatina, saka unofunga unoita pfungwa mberi dzekuti ndikabudirira kuenda ndinokwanisa here kuzonodzoka, sezvo mitemo yapabhodha nekuda kwecovid yakaoma. Imo Zimbabwe pachona pakutesta futi covid yachina kunoda mari yakawanda.
Nyanzvi munyaya dzoupfumi vari mukuru musangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vaProsper Chitambara vaudza Studio 7 kuti denda iri riri kuparadza mabhizinesi akawanda pasi rose kuburikidza nemitemo yakatarwa inobata COVID-19. Asi vachitambara vanotiwo dambudziko iri riri kuitawo kuti vamwe vanhu vave nepfungwa itsva dzekuita mabhizinesi anoenderana nenguva ino.
Vanhu vari kukwanisa kunge vachiuya nemasolutions anoita kuti mabhizinesi ange achiranwa maonline platform iyo ari kusimukira zvakanyanya mabhizinesi iyayo, zvakaita sana e-learning, zvinhu zvakaita sana e-business, e-commerce zvasimukira nenyaya yekungoti nemarestriction aipo vanhu vachakwanisa kunge vachifamba vachinotenga zvinhu vanotenga pama e-commerce platforms. Saka ndo mamwe mabhizinesi atiri kuona ari kuita zviri nani nguva ino yeCOVID-19 nyaya ye digital economy.
Kubva muna kubvumbi kusvika kutanga kwazviita wegore rakapera, Botswana yakanga yakavhara mabhodha ayo neZimbabwe senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Asi kubva musi wa1 zviita gore rakapera, Botswana yakavhurira veruzhinji mabhodha, kunyange hazvo vazhinji vasiri kukwanisa kufamba nokuda kwematsamba anodiwa anoratidza kuti munhu ana COVID-19 ari kuvadhurira. Ndakamirira Studio 7 muFrances Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Tombotarisa zviri munhau. Nepenyuro yeZBC ine nyaya yekuti hurumende iri kuti iri kushanda nemapoka akasiyana-siyana kusanganisira mabhanga kuitira kutsigira makambani epasi neepakati kubva kumatambudziko anokonzerwa neCOVID-19. Sangano renhau reBulawayo 24 News rine nyaya inoti masangano maviri anoti reZimbabwe Human Rights NGO Forum nereWomen and Law in Southern Africa ari kuti nyaya dziri kupomerwa mumwe wevatevedzeri wemutungamiri wenyika Makembo Mohadi dzine chekuita nekusashandisa hofisi yavo nemazvo kuburikidza nekuita zvepabonde dziferefetwe zvakadzama. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kurwiswa kwakaitwa motokari dzesangano rinopa rubatsiro reWorld Food Program muDemocratic Republic of Congo neZuro kwakaurayisa mumiriri weItaly munyika iyi vaLuca Atanasio. VaAtanasio vakafa pamwe nechimwe chizvarwa chekuItaly. Kurwiswa uku kwakaitika pedyo neGoma kumabvazuva kweDRC uye zvanga zvisati zvaive pachena kuti ndiani ane chekuita nekurwiswa uku. Apo America yaicherechedza kusvika kwemazana mashanu ezviuru zvevanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 neZuro, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafamba vachienda kudivi rechamhembe kwemuzinda weWhite House, uko kwaive kwakashongedzwa nemachira pamwe nemakenduru mazana mashanu aibvira. Parutivi rwemutungamiri wenyika paive nemudzimai wavo amai Jill Biden nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris nemurume wavo vaDoug Emhoff. Vakamira murunyararo apo chikwata chemauto eMarine Corps chairidza rwiyo rwechitendero runonzi Amazing Grace. Yari nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mwadivo muri yeZimbabwe, mwakadi kwese kwese kwamuri. Aiwa, sikwatiriwo tinongo unogoma kwaupenyu. Patiya, tinokuzama kutsvakurudza kuti zvingava zvinobva papi. Zvokuti vanhu vana veZimbabwe tinyanye kuzotambura zvakapfurikidza mwero kudai. Asi kungocherechedzwa kuti no maZimbabweans tave neproblemu yekuti politics dzedu hadzipiri. Politics dzofanira kuva netime politics. Iwo mapoliticians edu chaivo chaivo anotori nematambudziko ekuti kumuka nokuswera munhu achingori mupolitics, ende politics dzacho dzisingaperi apa dziafecta ruzhinji rweZimbabwe dzisingagona kuzobatsira vana venyika. Hapana chavanenge vachigadzira, asi kuti chete kungotungana kubayana bayana kushorana kushorana zvinokonzera kuti mangwana isusu vanhu tine chiti tasimudzira vanhu maoko kana kuti tavhotera vanhu tosara tisina kana zvatine chiti mangwana takabata ichi. Nyika iri kuitonda kumawere, hakuna munhu anorarama upenyu kaviri. Asi kuti tiri kutowestirwa time, mazuva edu ari kufamba. Ini ndinongofungidzira kuti zvinhu ngazvive netime yazvo. Munhu anenge angoona kuti uapa ndachiwapa umbondo pa iropo umwe mukana.
makadini wa Shamararve Studio 7 istara ngundi netwa mwasha wacho ndiri kwa South Africa ndiruda kungoti nenamo za chibaba mukoma soja la wazorora zvo mukoma soja la ndina zvangu masho akawana ndiruda ngoti pambai zvakanaka mukoma soja la
yeboi more wa Studio 7 ini yangu nonzi dashi magandu kwa Pretoria po na minuti tunosita like tino approve kuti nyaendele za chokwadi natoka ni Studio 7 na minu kuti mamaka wengire wa soja love ha kana kutawara nizu hakika na kita sii ya mni mamaka mwinga wei panweza rukungu menda baita sii ya mwawansu tobuma kuti afa bati ni Studio 7 jima tutu tembo wanawa kuti mukana maso taura nini wano antoti razo kudapa Studio 7 ndo chwa kutichukwa di shua shua aa marati za kinga magambo singine ini za soja love shua iso eto mfanzi wedi cha icha hindi magambo taura na yapa Studio 7 dozi mwadi waza kuti aa muna magambo taura na ye uva matriga wakana kubisa nize na uze kufu papa ake shua kuwa mwewanzo zizi wanda kuti wanzo jizizi pa msoro pe upenye wa oke okay, usoja love ni maa bati ya ita ndatenda hangu ndi mfeso enyi pa South Africa customize Studio 7 chaye chaye mcherewe mkuru
mamugasi makadi pa Studio 7 wa Shamarari Voz wana mkuma jionga hewa tereri venyika yo sipasiposi au waruta ura kuti Zimbabwe vanhu veZimbabwe vane matongero vanosarudza matongero avanoda kuitwa muZimbabwe. Zimbabwe haina rusaruro jekerero kuti munhu anotaura zvaanoda imbunyikidzo chete ukangotaura chakati wakutosungwa. Saka Zimbabwe yagara ine udzanyiri kuvanhu, hapana kuti munhu anotongwa nemhosva yake dzinguva mhosva yake ndeyekunyepa. Munhu anofanira kusununguka kutaura zvaanoda, asi ukangotaura zvaunoda wotosungwa. Saka haisi nyika ine udzanyiri hwakadaro. Anosarudza vanhu vacho akave vasarudza vanodzvanyirirwa zvinosasarudza. Saka haisi nyika iyo. Nyika yeZimbabwe yakatooma, ine udzvanyiri husingaiti. Vakuru vacho vakaoma, vanongorira chingoma chiti kwangu kwangu kwevamwe havadi.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Kwazwai, vateereri veStudio 7, ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection nhasi manheru na8pm. Muchirongwa tiri kuendera mberi tichitarisa nyaya yenhomba yeSinopharm inodzivirira kupararira kweCovid-19 munyika. Zvekare tichange tichirangarira upenyu hwamushakabvu Soldier Love, muimbi weZim Dancehall akashaya vhiki rapera aine makore 33, 31. Muri eZimbabwe munokwanisa kutitumira mashoko enyu nezvekushaya kwaSoldier Love kana muchitaura nezvenyaya yenhomba yeCovid-19. Musakanganwe, pindai muchirongwa nenguva dza8 manheru ano.
Dare repamusoro-soro reSupreme Court remuAmerica nezuro rakatonga kuti vaimbo vemutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vape magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero kune mumwe muchuchisi ari muNew York sedanho rekuferefetwa kwavari kuitwa. Sangano renhau reReuters rinoti vatongi vedare repamusoro-soro iri vakaramba kutambira chikumbiro chavaTrump chekuti vasendeke parutivi mutongo wakapiwa nedare repasi musi wa7 gumi gurugoro rapera waiti kambani inoona nezvemafambisirwo emari dzavo yeMazars USA iburitse umbowo waidiwa kumatare. Dare reSupreme Court rine vatongi vapfumbamwe kusanganisira vatatu vakadongwa navaTrump pavaive muhofisi rakambopawo zvakare mutongo waro kamwe chete panyaya iyi muna chikunguru richiramba divi ravaTrump rekuti vakanga vasingakodzeri kuferefetwa nematare sezvo vaive pachigaro. VaTrump vanonzi vakashoropodza mutongo weSupreme Court uyu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica
Tabata munyora anoona nezvekubudiswa kwemashoko mubatore MDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda, avo vanoti nyaya yavaTrump inyaya yanga ichizivikanwa nevanhu vose kuti inguva chete kuti inzi nematare idzimhosva ngaiongororwe sezvo vasisiri pachigaro.
Nyaya yavaTrump iyi inyaya yatanga tichiziva tese kuti inguva chete before matare idzimhosva ati ngaiongororwe, nokuti vaTrump kubvira pavakapinda vachitanga ivo kuti vabuda kuzosarudzwa kutapfunemeri wenyika yeAmerica 2015 vashoma vaitarisira kuti vaTrump vachakwanisa kuita purezidendi wenyika inoi. Even maRepublicans vepati yavo vasikari kuvabata, vakanga vari munhu ainzi habatwe kuti ane zvakawanda zvainazvo nokwanisa kukanganisa mapolitical careers evanhu vakawanda. Saka vaTrump vazopinda pakaita nyaya dzakasiyana-siyana dzaida kutongwa, but ivo semunhu anga purezidendi wenyika vakakwanisa kushandisa chigaro chavo kuti matare edzimhosva asabatibate nyaya iyi kusvika pari zvino vabva. Ndosaka nyaya iyi yatanga zvakare.
Munoona ichisiya papi vaTrump tichiona kuti munhu anga achirwisa kwazvo kuti nyaya dzake dzeupfumi hwake dzisabudiswa pachena?
VaTrump ndiri muzvina bhizinesi ane mukurumbira pasi pese. Asati apinda munyaya dzepolitics vanhu vaingofungidzira kuti muzvina bhizinesi uyu anenge asiri akadiswataswata, anenge akafana nevanhu vekupisha kwedu kunokuti vanenge vanoita zvinhu zvekukorapti. Saka nyaya idzi dzakazobuda tinoziva angari gweta rake anonzi Michael Cohen. Gweta ravaTrump iri Michael Cohen akatoenda kumatare edzimhosva kunotongwa pamusoro pevhara muromo yaanoti iye akabhadharira vaTrump pamusikana wanga vainaye vachida kuti aite inonzi vhara muromo nguva yemaelections. Musikana uyu ainzi Stormy Daniels. Pakaita nyaya yevhara muromo yaifanira kunge yakadisclosewa kunzi vaTrump vabhadhara munhu mari kuti asataure kuti vaTrump naiye semunhu ari mudzimai zvaizovanyatsisa. Saka uyu Michael Cohen navaTrump vagara pasi. According to Michael Cohen, akati Cohen uchibhadhara mari vhara muromo kuti musikana uyu asataure pamusoro pekudana kwavaita in the run-up kumaelection. Saka patasvika majinhasa tinoziva Trump haisiri president. Supreme Court yakatambidzwa nyaya iyi nematare epasi kuti vaiongorore kuti magwaro avaTrump ematax returns avo avanoita haana here humbowo hwekuti vaTrump vasungirirwe panyaya iyi. Ndopatasvika nawo nekuti Supreme Court yati vaTrump imimi munongoriwo munje sevamwe vanhu, saka hapana chiri secret pamatax return yenyu, ngaongororwe nematare edzimhosva kusanganisirawo vatingati vaya majuri. But nyaya yavaTrump iyi zvino pairi manje hatisi kungonga mangwana takuona matekiteni avo ari mumapepa nawo kana pasocial media, kwete vatidare nemajuri vachaita zvinhu izvi muchivande.
Tanzwawo vaTrump vachishoropodza zvakanyanya mutongo uyu, zvine zvazvinoshandura here?
Hazvina zvazvinoshandura nokuti vaTrump vakagara makore mana avanga vari mukuru wenyika vakadzikisira utongi hwejekerere munyika ino yeAmerica kuda kufanana neZimbabwe. Yekuti Supreme Court hauzive kuti vachataura nyaya senyaya here kana kuti vachapinza matunhuro enyika mukati menyaya dzisi pasi pedare. Saka vaTrump izvinezvi havaisina masimba avakanga vainawo pavaishanda nababiru bar uyo akapinda akaita zvakanyadzisa nyika ino yese. Saka vaTrump izvinezvi havaisina simba ravainaro, vangovangowo zvavo munhu nje anozvifambira kusiya besi kumabodyguard avakapiwa kuti chiendai nawo kumba. Pamberi pematare edzimhosva vangofana nawo nemunhu wese. Saka inguva chete before taona kuti nyaya dzavo dzakamira sei.
Tingaonawo here iwo mutongo weSupreme Court uchivhurawo dzimwe nyaya dzingadai dzichibata vaTrump?
Kune nyaya dzekunana New York, dzekunana Washington State, inyaya dzekuti even pavanga vari president ivo havaigona kuzviregerera. Saka mastate akangango akangomira chete kuti pavanongobva pachigaro chapurezidendi vanobva vavadaidza kuti uyai muanse kunyaya dzenyu dzamunadzo dzeuori. Saka nyaya idzo dzakavamirira.
Vanga vari munyora anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDCT mudunhu reAmerica vaAndrew Chaponda, vari parunhare kuKalamazoo mudunhu reMichigan muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakaparura nezuro urongwa hwekubaya vanhu nhomba yeCovid-19 mumatunhu ose emunyika. Rimwe sangano rinomirira vashandi vehurumende rinoti hurumende haisati yazivisa zuva rekuti hurukuro dzemihoro dziitwe. Dare reSupreme Court remuAmerica rinoti vaimbo vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanofanirwa kubudisa magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ive inesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti muswera zvakanaka vateereri.